Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 7, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende neseneti dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere. Kutoreswa mhiko kwemakanzura emuHarare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati pevatsigiri veCCC nevezano PF. Mapurisa obhadhariswa zviuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa kuva nhengo dzedare reparamende musarudzo dzichangobva mukuitwa vatoreswa mhiko nhasi. Iri rave dare regumi ratoreswa mhiko kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Asi sematara adarika vanopikisa vari kupinda vachinyunyuta kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka izvo zvounza kusagadzikana munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kutora mhiko hakuna kutanga zvakanaka kune dzimwe nhengo dzine chitsama dzeCCC dzarambidzwa kupinda mudare dzakapfeka matai eyero ayo anoonekwa somucherechedzi webato iri uye dzazopinda mushure mekubvuma kuvabvisa. Mashoko avo mushure mekutora mhiko, mumiriri weMkoba North vaAmos Chibaya vati kunyange vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, vaona zvakakodzera kuchengetedza zvavakawana.
Sarudzo dzakabirwa zvemhande pamusoro asi zvatinazvo zvatakahwina zvakadhikiwa izvozvo tinoramba takabata tichirwisana kana kuti kugwisana nezvatakabirwa zvakanangana nesarudzo dzapurezidendi.
Mumiriri weBuera West vatafadzwa mugwadi veZANU PF vati vanofara kuti vebato rinopikisa vatorawo mhiko vachiti zvinoratidza kuti vanotambira zvakabuda musarudzo.
Zvinova zvinotaridza kuti vanenge vachiziva havo nechemwoyo kuti kungava nenguva yezvokutungana kwembudzi asi kunozova nenguva yekuita zvinhu zvinopundutso zvinofambisa nyika mberi uye zvinhu zvechokwadi.
Kunyange hazvo veZANU PF vari kuti vakakunda sarudzo idzi dziri kushorwa nevaongorori vesarudzo vemusadic African Union EU pamwe nemamwe masangano akawanda akadziongorora vachiti hadzina kutevedza mitemo yesarudzo munyika nezvibvumirano zvakanyoreranwa Zimbabwe nedzimwe nyika. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika zvakaipa kuti vatungamiri venyika vakawanda kunze kwevatanhatu chete vauye muZimbabwe pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nhengo dzakawanda kubva kumapato ese ari maviri dzati dzinotarisira kupasa mitemo inosumudzira upenyu hwevanhu dzichibvumirana kuti veruzhinji vari kutambura munyika. Mumiriri weGoromonzi South vaStephen Chagwiza veCCC vati donzvo ravo kusimudzira magariro evanhu.
Vana vari kusafa kana kuti vanhu vari kusafa kuGoromonzi South, nhumbu chaiyo iri kuzvarirwa pasi kunge mombe, vana mai vachiedza kuenda kuchipatara pasina mugwagwa, pasina chipatara chacho chiri padhuze.
Mumiriri weChikomba West amai Tatenda Mavetera veZANU PF vati vachashanda zvakasimba kuvaka mitemo inosimudzira vechidiki nemadzimai. Izvi zvatsigirwa nava Xavier Maoneke veZANU PF vachimirira Chivi Central. Kunyange hazvo CCC isiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, mukuru wemedia senda vaErnest Mudzengi vati danho ratorwa nebato iri rakakosha pakuremekedza zvido zvevanhu vakarivhotera musarudzo.
Saka nengari vanhu ivavo vakamira vachiti vanoshandidza Triple C, handioni zvakakodzera kuti Triple C irege kuinda mbarangu. Inofanira kupinda nedonzo rokuti payakatotora inofanira kuramba yakabata.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti kusapinda muparamende kwaigona kukonzera matambudziko akawanda kubato iri.
Dzekuti 1 vaigona kushaya mari inobva kuhurumende inopiwa mapato anoita zvematongerwo enyika anenge ari muparamende. Chechipiri zvaikanganisa rutsigiro rwavaipiwa nevanhu nekuti zvaizokonzeresa kuti paitwe anonzi mabai elections kana dai vanga vasina kutora nzvimbo idzodzo.
Zvichakadai, mangwana nhengo dzeNational Assembly dzichagara pasi dzichivhotera mutauriri wedare iri kana kuti speaker nemutevedzeri wake. ZANU PF ine nhengo 100 and 93 176 muNational Assembly. Triple C ine 103, chigaro chimwe chete achisati chave nemunhu sezvo sarudzo dzisina kuzoitwa zvichitevera kushaya kwemumwe aida kukwikwidza kuGutu West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Makanzura emuHarare akakunda musarudzo dzichangobva kuitwa atora mhiko nhasi yekutanga basa pamuzinda wekanzuru iyi weTown House muHarare. Asi chirongwa chekutora mhiko ichi chakanganiswa nemhirizhonga yaitika panze apo vatsigiri veZANU PF neveTriple C varwisana vamwe vakakuvara. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Pange pachigadzwa makanzura aya mukati, kunze kwaita bata murefu bata mupfupi, apo vatsigiri veZANU PF neCCC vanga vachirwisana pavanga vakaungana panze, uye pane vanhu vane chitsama vakuvara mukurwisana uku. VeZANU PF neveCCC vari kunakurirana nyoka menyu pakuti ndiani atanga mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 kuti vachiri kuferefeta nyaya iyi.
We are still waiting kunzwa report yakazara kubva kuna officer commanding Harare Province. Kana tapiwa ripoti yezvaitika tichazokuzivisa inopfamba pengwa.
Nyaya yemhirizhonga ndiyo yapawo kuti mumwe wemakanzura akasarudzwa vaombera ishe nhende veCCC vachimirira Ward 27 mumusha weGlen Nora vasabatane nevamwe makumi mashanu nevasere kutora mhiko yekutanga basa nhasi. Vanhende vari kuchipatara kwavari kurapwa mushure mekupambwa nekuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Mabharani wekanzuri yeHarare vapagamile mabhena moyo vazivisa kuti vanhende vachatora mhiko yavo kana vave kunzwa zviri nani. Asi vachitaura neStudio 7 mushure mekunge vatora mhiko yavo, vaimbova meya weguta reHarare vaJacob Mafume vavimbisa kushandura chimiro cheguta ravo.
Tange tichigadzirisa nyaya yemarara, tange tichigadzirisa nyaya yemvura, tange tichigadzirisa nyaya yemasports facilities. Ndoo makei project tange tichipusha patinopinda mukanzuri.
Studio 7 yabvunzawo vaMafume kuti kuuya kuzotora mhiko kwemakanzura eCCC hakurevi here kuti vari kubvumirana nezvakabuda musarudzo dziri kunzi nebato ravo dzanga dzisina kuchena. Vakapindura vachiti,
munhu akaita musekabere mwana wako haumupi vamwe vasikana vasara mumba kuti aiwa vasara vamwe vasikana huyawo senge mubere vese. Tichateerera mwanasikana akatorwa nemunhu aita musengabere. Tonodzosa mwana wedu musikana, tomudzosera mumba, tomuchengetedza zvakanaka.
Kanzura wenzvimbo yeWard 3 muMbare uye vari veZANU PF vasimba rashe chana chimwe vanozika mwanere kuti dhama uye vakambopomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka vashora mamwe makanzura eCCC avati atadza kusimudzira chimiro chenzvimbo yeMbare.
Constituency yeCCC yeMbare yange na MP neopposition yange nemacouncillors eopposition, but tikada kuvabvunza kana kuti chimbotatidzai chimwe chete chamakaita pa5 years dzamuri muofisi, havanana chimwe chete chavanokwanisa kunongedzera. Isisi zvotapinda muofisi chatoda kutanga kuita, toda kutanga kuchena mbari yedu yove yakachena, toda kuisa mvura yakachena, toda kugadzira nyaya dzemasuweji.
VaRuben Akili, mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association, vanoti makanzuro asarudzwa aya ane jana rekugadzirisa nhunha zhinji dzine vagari vemuHarare.
Chekutanga tikuti isisi kuzwire mugari gari wanike kumadecisions achaitwa nekanzuro uye zvemitemo ichagadzirwa nekanzuro, angava mabylaws, angava mabhajeti. Chepiri, taanete makore 15 years tive tinoramba tichichema pamusoro pebilling system. chetati chikutarisira zvakare kuti kubvinza kwemari mukanzu uchaona kuti mikanzu ine mabuilding kana zvivakwa muHarare uchaonoti mari iri kubhadharwa zvivakwa izvozvo inenge iri mari isina basa isina maturo.
Izvi zvatsinirwa nemukuru werimwe sangano revagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Kanzuru inofanirwa kuita kuti kana isiri kugona kupa mvura inofanirwawo kuita tsika yekuisawo mabhauzazi kunzvimbo dzinogara veruzhinji uye marara anofanirwazve kutakurwa nenguva. Izvi zvinhu kana zvikawanikwa tichaona kuti huwandu hwemari inobhadharwa nevagari hunoyedzera pasina kumanikidzirana.
Munyori mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vaudzawo Studio 7 kuti vachaedza nepose pavanogona kushanda pamwe chete nemakanzura agadzwa aya.
Tati kunyaya kukumbira panguva ine kumakansela zvari kuuya ndekuti kupinda kwavaita semakansels havasi makansela zvebato ripi zvaro asi makansela zvevagari vemuno muHarare Metropolitan Province. Isu kuno kuhurumende ticharamba tichivabatsira.
Makanzura atora mhiko aya ari kutarisirwa kupinda muurongwa wekudzidziswa basa reukanzura mumazuva mashoma ari kutevera kuchitiwo meya nemutevedzeri weguta iri vachinzi vachasarudzwa nerimwe zuva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kuronga kuratidzira murunyararo mangwana zvichishora mafambisirwo akaitwa sarudzo munyika. Vari kuratidzira ava vanoti vachanosiya tsamba yenyunyuto kumizinda yeZimbabwe muJohannesburg, Pretoria neCape Town. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wevari kuronga kuratidzira uku uye ari muimbi kuda kwaShenxube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman.
Chirongwa chatikuronga muSouth Africa chiri kufamba zvakanaka chaizvo. Nhasi tafara chaizvo kuwana tsamba yatanga takamirira kuCape Town, sezvo tanga tagara tawana dzimwe tsamba dzekuJohannesburg nekuPretoria. Tangadawo chirongwa chedu chisvike panguva imwe chete, zuva rimwe chete, munzvimbo dzose dziri nhatu.
Kurudziro iyi yekuratidzira iri kutambirwa sei nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo imomo muSouth Africa?
Chiri kuenderera mberi zvakanaka and vana veZimbabwe vari kuchigamuchira. Pekutanga vamwe vanga vachimbonyunyuta, vamwe vanga vachitya informesheni inenge ichifambiswa zvikuru sei nevanhu vanenge vachida kuti chirongwa chedu chisafamba zvakanaka. Vachidaiwa mukaenda kunoratidzira munosungwa neHome Affairs, asi tazovatsanangurira vanhu vakanzwisisa kuti kana chiita mademonstration kana kuti unganidzo itatidzira tinopiwa matsamba nemapurisa, tinonge tichichengetedzwa nemapurisa patinenge tichiratidzira. Saka mangwana chinenge chakachaya Johannesburg nePretoria, apo tichaenda kumaconsulate vari kuPretoria vachienda kuembassy uko kwatenge tinoratidzira kunyunyuta kwedu nekuda kwezvinhu zviri kuitika mukati menyika yedu yeZimbabwe, uye zvakare tichichemawo kuhurumende yemuSouth Africa yaya yagona kutinzwa zvichemo zvedu, zvikuru sei nekuti ndiwo matakagara uye nekushungurudzika kwatenge tichimboitiwa vazhinji vedu.
Chii chaita kuti mufunge kuti miite chirongwa ichochi?
Chaita kuti tifunge kuti tiite chirongwa ichi isarudzo dzatakabva kuita kuZimbabwe. Takaona isusu kuti SADC nemamwe mamwe maorganizations ainge achiongorora sarudzo munyika yeZimbabwe akabuda iwo nemareport ekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakajeka. Asi takachizoonawo isusu zvakafanana nevamwe vamiriri venyika dzakaita seSouth Africa, vana vaFikile Mbalula nyange nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachipfigirana nehurumende yeZimbabwe. Zvinova zvakatishungurudza chaizvo kuti tichitarisa isusu kuti ruzhinji rwevanhu vari kuSouth Africa vari kutambura vazhinji vavo vamwe havana mapepa, vamwe vane vachisungwa. Saati kuzama kuda kuti at least tionesa nechokwadi nehurumende mbiri, hatigoni kuramba takapeta maoko.
Muimbi kuda kwaShenxube anozivikanwa nezita rekuti Kaxman achitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunare muJohannesburg, South Africa. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police aripe mhosva mari inosvika zviuru gumi nezvitatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $13,000 kuvanhu vaviri vaakapfuura kuchitungwiza gore rapera. Vakapfurwa vanoti Tashinga Mugwara ane makore gumi nemapfumbamwe uye muzvare Pamela Muchazorwewa. Vaviri ava vakapfurwa pazvitoro kuchitungwiza nemapurisa aitandanisa mbavha musi wa 27 Chikumi. Mapurisa akatenda kuti ndiwo ainge apfura vaviri ava. Gweta reZimbabwe Human Rights ndodzokorora Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinashe chinofukutwa ndovakamirira vaviri ava vakaendesa kumatare gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Mapurisa akati anga achimhanyisa imwe mbavha kana kuti munhu anga achipomerwa mhosva yekuita robhari wauri kuti anonzi Dennis Madondo. Mukuridzirana pfuti kwemapurisa naDennis Madondo wari kutaura uyu, ndopakaponzereswa kuti paite mabara akaridzwa nemapurisa.
Mune chivimbo here vamafunda kuti hurumende inobhadhara mari?
Tiri kutarisira kuti mapurisa naminister weHome Affairs wakazembekazembe wachanga vachiita sokutarwa kwekutaurwa kana kutarwa kwaitwa nedare reHigh Court, nokuti mapurisa pachayo ega wakatoita maconcessions kudare panyaya payaitongwa vachitopa maofa waita isusu tava kubhadhara mari yakatira kubhadhara 5,000 asi High Court yazoti aiwa kubhadhara US 6,500 pamunhu.
Aka ndike kutanga here muchiwana mutongo wakadai kana kuti makambobatawo nyaya dzakadai vamafunda?
Ava vaso vega vatanga kudesuwa mapurisa nekuchorwa kwekodzero dzavo. Vanhu vakawanda Zimbabwe Lawyers for Human Rights ine unit yayo nevakomana nevasikana vanotoshanda vanoita inonzi anti-impunity. Ndiyo iyoyo anti-impunity inoitwa yekuti hamungoiti zvinhu kungoita madiri acho jina munyika nokuti muri masoja nekuti muri mapurisa kana nekuti muri masaiwo. Vakawanda vamirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanorumiswa nembwa nemapurisa, vanorohwa zvisiri pamutemo, vanosungwa zvisiri pamutemo. Munotoona kuti tine chikamo, tine vakomana nevasikana magweta anoita basa iroro kuti tiri kuda kuzamawo kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dziremekedzwe, dzikosheswe.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reZimbabwe Theatre Academy razivisa nezvemazuva achaitwa chirongwa chegore rino cheMitambo International Festival. Chirongwa ichi chichaitwa muguta reHarare kubva musi wa 26 kusvika musi wa 30 Gunyana. Ukuwo mutambo weIntwasa Arts Festival uri kutarisirwa kuitwa mazuva mamwe chete iwayo kuvulawayo. Mutore wedu wenhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano riri kuronga chirongwa cheMitambo International Festival reZimbabwe Theatre Academy, Valoid Nyikadzino, vaudza Studio 7 kuti donzvo ravo nderekuunganidza vatambi kubva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vakurukure nekudzidzisana zvakawanda kuburikidza nemitambo.
Tikutarisira kufamba nedonzvo rekuunganidza vatambi vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kuti vagone kutaurirawo maererano nezvimwe zvikuitwawo nedzimwe nyika kuti tingapunditswe sei kupfuurira pamberi mushirunga tingati how can we even develop semitambo yemunyika yemuZimbabwe.
Vanyika dzino vaindera mberi vachiti izvi zvichapa mikana yakawanda kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvigadzire ukama hwakanaka nevatambi vekunze uye kuita mishandira pamwe.
Zvinopowo mukana kuvatambi vanobvawo munyika yeZimbabwe kuti vataurawo nevatambi vedzimwe nyika vagone kuendesawo zvavanogadzira kune dzimwe nyikawo mumhemberero dzinenge ichiitwa dzakasiyana-siyana dzatingatiudzwa maInternational Theatre Festival.
Vanotungamira urongwa hweIntwasa Arts Festival kuvulawayo vaReston Baya vati vanofara chose negadziriro yemutambo uyu. Mutambo uyu uri kutarisirwa kuitwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana muguta iri. Vaimbi vakaita sechikwata chemokomba, Vusa Mkaya, Tariro neGitare nevamwe vachitarisirwawo kuzotandadza veruzhinji. Achitaura neStudio 7, muimbi Tariro neGitare ati anofara chose nevamwe vaimbi vari kutarisira kusangana navo.
Tinofara nekuti mutambo unopemberera vaimbi uye vanozviita at world class standard. Zvikufanana kuti gore rino vaisa Vusa Mkaya naMakumba avo vatinongoona vachikwira ndege vachiona vachiridza kudzimwe nyika, asi gore rino tichavaona vachiridzawo kwedu kuvulawayo. Saka tiri kufara tichingovimba kuti tichanakidzwa.
Vanongora zvemitambo vachishanda nesangano reAirground vaplot mako varumbidza mitambo miviri iyi vachiti inopamikana yakawanda kune vatambi vemuZimbabwe. Ichi ndicho chikamu chechishanu kubva zvakavambwa chirongwa chemitambo International Festival muna 2019. Vatambi vachapinda muchirongwa ichi vanotarisirwa kubva kuSouth Africa, Zimbabwe, Spain, Switzerland nedzimwe. Mukubika chirongwa ichi, Zimbabwe Theatre Academy iri kutsigirwa nemuzinda weSwitzerland muZimbabwe, UNESCO, muzinda weSpain muZimbabwe, University of Zimbabwe, National Arts Council of Zimbabwe nemamwe masangano akasiyana-siyana. Intwasa Arts Festival yakavambwa mugore ra2004 nedonzo rekusimudzira tsika nemagariro kuburikidza nemitambo yakasiyana-siyana. Kwemakore mazhinji, mutambo uyu wakapindwa nevatambi vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika nekunze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken avo vari kushanya kuUkraine vazivisa kuti hurumende yavo iri kupa nyika imwe mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora kuti inge ichizvidzivirira kubva kuRussia. VaBlinken vapa Ukraine motokari dzinokwanisa kupfuura pane zvimbambaira zvinenge zvateiwa. Apo nyika yave kutanga kugadzikana kubva musarudzo, mutungamiri wenyika, makanzura pamwe nenhengo dzeparamende vachitoreswa mhiko dzekupinda mumahofisi kuti vatange basa kwemamwe makore mashanu anotevera. Veruzhinji vari kubvunzana kuti remangwana rakanangepi. Mukati mezvose izvi, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC richiri kupikisa zvakabuda musarudzo kunyanga hazvo nhengo dzaro dzakakunda musarudzo dzatoreswa mhiko. Bato iri riri kutarisirwa kuenda kumasangano eSADC neAfrican Union kuti apindire mugakava rakasimudzwa nesarudzo idzi. Vamwewo vari kukurudzira hurumende ichangogadzwa kuti igadzirise zvose zviri kunyunyutwa neCCC pamwe nezvakadomwa mumagwaro eSADC neAfrican Union, Commonwealth pamwe nemamwe masangano akaongorora sarudzo, kwete kumirira kuti zvizogadziriswa musarudzo dzichauya muna 2028. Kune vamwewo vari kukurudzira mapato anopikisa kuti ange achirongeka kuitira kuti zviri kuchemwa nevana veZimbabwe zvinge zvagadziriswa zvachose, kwete kumirira panozouya dzimwe sarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC vatimu Muringai pamwe nenhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nokubvunza vaMuringai kuti kutoreswa mhiko kwenhengo dzebato ravo kunorevei panguva iyo bato ravo riri kupokana nezvakabuda musarudzo richiti hadzina kufambiswa zvakanaka.
Nyaya iripo ndeyekudaiso, vanhu vakavhota vachivhotera vanhu vavaida, asi takaona kuti kwakaita mhirizhonga nekukakavadzana nekubiridzira. Saka haungarambiri munda kumakudo nokuti unobva wapera wese. Isusu tiri kudefenda zvatakatora in terms of my MPs, my cities anofanira kunge achifamba nyaya yedu ichifamba kuSADC. Saka kutora mhiko kwavaita uku, it doesn't mean much really. It just means kuti we are a responsible party which represents vanhu vakarohwa vachivhota vachiita zvavaita. Asi tikuramba tichifamba nenyaya yedu iri kunzi neSADC AU neEU kuti hapana sarudzo yanga iripo. Handi taona SADC report yabudo nhasi ichitaura kuti it was an illegitimate election.
Tinzwe kuna Dr. Mavhaza, munoti nedanho raitika iri nemashoko ataurwa navaMuringai.
Zvinoshamisa kuti CCC inomhanya kuti igadzwe pazvigaro zvayakavhoterwa, asi zvayakaruza ndozvairi kukomplaina. Zvinoratidza kuti aiwa vane hundyire humbimbindoka husada kusarira, nekuti kana muchiti sarudzo yanga yakashata ngaibvaka yashata yese. Saka nemhaka yemazomhanya kugadzwa kumakanzuru nekugadzwa umambo hwemuparamende semembo yeparamende, it simply shows kuti ACCC haina kwayo iri kuti iyo kana takaruza it's not fair patakaruza but patakawina it's fair saka izvozvo izvikazvo ndo zvinoratidza kusakura mamwe mazwi makurukota kana kuti vamiriri veparamende vaienda kunogadzwa nhasi vari kuti isu takahwina akaruza ndichamisa saka chamisa akandwa pasi pebhazi nevanhu vake
vamuringaipindurai tinzwi
aiwa chiri kukanganikwa nevanhu vezano namukoma wangu mabasa ndechekuti kana uchiita process yekuenda kumatare kana kuti waisa complaint yako hazvireve kuti zvinhu zvakaitika zvinenge zviri representative of the vote mongorasira kure zvinezvi zvatiri kuita ndezvekuti vanhu vakavhota in their constituencies vanofanirwa kuve vane kodzero yekurepresentwa nevanhu varipo patiri kuendesa nyaya yedu kusadak nyaya yekusadak iri kuenda kumberi tanzwa yabuditsa final report iri kubotswana yanzi vamangwana ngavaende kubotswana nebato ravo vanotaura kuti zviri kutaurwa nesadik hazvisirizvo kuti election yese yanga iri legitimate ndopatiri hapana chachinja
vamavhaza takanzwa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura kuti yangu yekuti vanhu vashande pamwe chii chiri kunetsawo kuti zano pf nehurumende munge muchizadzisa zviri kudiwa neopposition kana zvakasimudzwa neopposition pamwe chete nevakaongorora sarudzo
chekutanga hakuna chiri kunetsa kuti tiite mushandira pamwe but pfungwa dzevamwe vedu vanopikisa vanofunga kuti mushandira pamwe zvinoreva kuti vaitewo makurukota vagotonga vari mavice president vagomirawo muchigaro aiwa tinodhonza pamwe chete vakakunda vachitonga vakakundwa vachitongwa ndo unonzi mushandira pamwe we work together for the common goal and the common good tinoshanda pamwe chete kuti tive nebudiriro yenyika yedu vakakundwa sezvakaita vaveTPC uyai nemazano amunawo pamunoda kuti nyika ibudirire maira vamishati ibudirire zvamunoda kuti zvigadziriswe taurai tizvigadzirise but hazvireve kuti uyai muzotonga hatikwanise kupa menduru vakaruza nekuti kuruza hakutongeseba kunotongeka saka mungachemere kutonga makaruza
vamuringai pane vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisirawo bato renyu vanofanira kunge vakarongeka
ipapo ndingangopindura vamwe ndichiti kune redu bato kurongeka ndiwo kwanga kwakaitika nekuti dai pasina kurongeka pasina zvakaitika izvi zvekuti takapinza zano pasituation yairi yekuda kubiridzira ikadzima magetsi saka nyaya haisati yapera
Dr. Mavhaza
chokwadi kusarongeka kwakaoneka yakavabva nyangu bvanyangu kudya kwembwa nekuti TPC yanga isina kana urongwa hwatingati bumbiro remutemo havana zvaitaura mutemo wavo wekuti kana mukabirwa maelections munoitei hapana kunyorwa havazive kutabirwa ndatina kubirwa havazviziva kuti imo muTPC unomhanyara kunani unoenda kunani
vanga vari nhengo yezano pf Dr. Simba Mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunhengo yeTPC vatimuringai vari parunare kuohio muno muamerica nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 PM nhasi tine hurukuro nemadzimai akasarudzwa kupinda mudare reparamende makanzuru pamwe nevakasarudza tichazeya zvavari kutarisirwa kune vakatora mhiko uyewo nevavo vasati vatoreswa mhiko kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi nhengo dzedare reparamende neseneti dzotora mhiko mudare regumi kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere kutoreswa mhiko kwemakanzura emuHarare kwokanganiswa nemhirizhonga pakati peveCCC nevezanu pf mapurisa obhadhariswa zviuru zvemadhora mushure mekupfuura vanhuwo zvavo kuchitungwiza tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuunikai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.